manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28/2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kunyanya kutenda Mwari. Kunyange zvikaratidzika sezvakazvidzika senhamba shoma yevanhu. Asi isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna Mai Mugabe. Tinoda kukutendai. Nokuti makateerera zvakataurwa nababa.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna 1999. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. Ngatinzwei mumwe wevataura pakuvigwa kwavaMugabe uye vari hama yemufi vaWalter Chidhakwa.
Takangoita kakusawirirana ipapapa. Vamwe achita hatitaurei nyaya iyoyo asi isu vamwe semhuri takaramba tichiti kwete. Tinoda kutanga tanzwa amai nevana kuti hapana zvavakataura chokwadi amai nevana pavakadzoka vakatitaurira kuti baba izvi nezvizvi nezvizvi ndivo zvavakazi yavataura
vaWalter Chidhakwa vachitaura pakuvigwa kwavaMugabe imwe hama yataura parufu urwu ndiamai Shuvai Gumbo Chuma
Tiri kunyanya kutenda Mwari. Kunyange zvikaratidzika sezvakazvidzika senhamba shoma yevanhu. Asi isu tiri kufara kuti taita kuda kwavo. Regai ndichi kuna Mai Mugabe. Tinoda kukutendai. Nokuti makateerera zvakataurwa nababa. Ini ndakataura navo nemuromo wangu. Mukati mangu mamusingafariri. Kuti tigovaunganira takaita sezvatiri izvi. Ndikavati nai baba, chii chaicho chingatadzise kuti muiswe paHeroes Acre? Vandiudzawo kuti havasi kupada. Zvikanzi, ah, ndakanyombwa. Ndomasoko avakandiudza. Saka mukati mangu hamuna kuzoda kuenderera mberi. nekutaura navo kuedza kuvanyengetedza kuti vagoenda pairoseka.
Avo vanga vari amai Shuvai Gumbo Chuma vachitaura vari kwazvimba pakuvigwa kwavamugabe. Vamugabe vakashaya nemusi wa6 Gunyana kuSingapore uko vakanga vaenda kunorapwa. Hurumende yakavadoma segamba renyika, asi vanonzi vakati havadi kuvigwa kuNational Heroes Acre muHarare, izvo zvapa kuti varadzikwe kumusha kwavo kwazvimba. Tichiri panyaya yava Mugabe, mashoko akataurwa nemuzukuru wavo Valio Mugabe, munhurukuro yavakaita neimwe nhepfenyuro ekuti mufi akavaudza kuti akanga asingadi kuti mutumbi wake usiwe kuOne Commando uri wega, sezvo aityira kuti dzimwe nhengo dzemuviri wake dzaizobiwa. Ari kukatyamadza vanhu vakawanda zvikuru. Ndabata muongorori wezvematongerero wenyika vaRashuti Mukundu kuti tinzwewo maonero avo pamashoko aya.
Mashoko aya anokatyamadza nekuti isu tinotenda kuti vatungamiriri vedu pavanenge vachitungamirira vari kutitungamirira neruzivo nekusarudzwa kwavaitwa, uyezve kuti hapana chivanhu kana kubata-bata kusina tsarukano kunenge kuchiitika mukati meutungamiriri hwavo. Bhati kana mhuri yavamugabe iri kuburitsa mashoko akadaro, zvinoreva kuti zvikada vatungamiriri vedu kuda pamweyo vamugabe vacho pane ruzivo rwavanga vainarwo pamusoro pezvinoitwa nevatungamiriri venyika, zvingasanganisire pachishona kana kuti pachivanhu, tingati chivanhu kana kuti kuzvisimbisa munhu achishandisa mishonga kana zvinhu zvakadaro kuti aramba achitonga nyika inoi. Tikada kutarisa munyika yeAfrica kuna naUganda, vana Idi Amin vanonzi vaibati vaiitawo mabasa ekuti kana vachinge vaponda vavengi vavo vaizotora dzimwe nhengo vachidzishandisa mishonga kuti vasapukirwe. Tikaendawo kuna na Central Africa Republic, vana Bokasa vaitonzi hanzi kana vauraya vanhu vaizogara navo mafiriji vachipota nhengo dzavo vachitora vachidya. Zvino hatichazive kuti mhuri payataura zvinorevei pamusoro penyika yedu, uyezve kuti zvinounza ukama hwakaita sei pamhuri yekwamugabe naavo vari kutonga muZimbabwe.
Kana chiri chokwadi vamukundu kuti vamugabe vakataura kuti izvo vaitya kuti izvo mutumbi wavo waizotorwa dzimwe nhengo, mashoko akadai kana ari echokwadi anorevei kuvanhu?
Mashoko aya anoreva kuti ivo vane zvavanoziva vamugabe zvatisingazive isu sevanhu, nekuti kana munhu asina zvaanoziva pamusoro pezvinoitwa pamitumbi yavo vakafa vanga vemagamba enyika kana ani nani, haana chikonzero chekuti atyire iye mutumbi wake kana achinge afa. Asi kana paine zvaanoziva kuti pamwe pane zvataimboitawo, zvino kana ini ndazofa ndo zvandichaitwawo pamwe ndo zvinozokonzera kuti mashoko akadaro abude. Saizvi zvango tinongedzera kuti pane pamwe mutungamiriri wenyika hatichavapomera zviri semunhu akafa, asi kuti pamwe ivo pavaitungamirira vari mutungamiriri wenyika pane zvavaiziva zvaiitika zvisina kufanira, zvakafanira nekuti mitumbi yevanhu yaishandiswa nenzira dzisiridzo. Saka zvinongotidzosera kuti pamwe tine utungamiriri hunotenda muchivanhu zvakanyanyisa ende zvinoburikidza chivanhu nekuti chivanhu itsika dzakanaka, but izvi zvato zvemishonga neun'anga dzinova neuroyi zvisingatenderwi kuti zvinge zvichiwanika pavatungamiriri venyika vanofa kunge vachizviisa muoko amwari kuti vatungamiriri venyika vaine ruchenjeri hunobva pana mwari sezvakaita namambo Solomon.
Hamufungi here kuti izvo pane dzimwe nguva mhuri yekwamugabe yakashandisa mashoko ichiisa mashoko mumukanwa mawamugabe senzira yekuti vanzwisiswe nehurumende kuitira kuti vanoviga mutupi wamugabe kumusha kwavo?
Zvinogona kudaro nekuti hurumende yava munangagwa iri kutaura iyo kuti yakaita zvese zvaikukwanisa kuita kuti ibatsire mhuri yekwamugabe kuti vamugabe vave neutano huri nani, kana pavashaya pacho vakamira-mira kuti mutumbi wavo uye unonenzira yakatsanangurika inoremekedzeka. Asi ndinoona sekunge pamwe pane mhuri yekwamugabe pamwe pane zvaaitarisira kuti zviitwe kupfurikidza pane izvozvo, zvingadaro vaitarisira kuti vamugabe vasati vafa pave nekuyanana navamudangagwa kana kuti pavakafa pacho pavapiwe zvimwe zviremekedzo pamwe zvavaitarisira zvisina kuzoitika. Asi izvi ndinoona sekunge ivo matauriro emhuri yekwamugabe, vamugabe vafa vaine pundu pamwoyo kuburikidza nekubviswa kwavakaitwa pachigaro navana munangagwa nemasoja muna November 2017.
Muongorori wezvematongerwo enyika varashwiti Mukundu vachitaura vari parunhare vari muHarare. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yapembererera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna 1999. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari muHarare anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuvatsigiri vavo vanodarika zviuru zviviri, vachamisa vati havasi kufara nezvange zvaitwa nemapurisa zvekuvhara muzinda wavo. Vachamisa vatiwo vanoda kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti vanoda kugovana njere kwete masimba. Vatiwo nhaurirano dziri kuitwa pari zvino kuburikidza nePollard kutungana kwembudzi. Mutungamiri weMDC ataurawo nezvenhoroondo yebato rake.
Phase yokutanga was the liberation consensus. Yokuti ngati liberate nyika kubva muutapa werotation regime. Phase yechipiri was actually what we have been pushing, the democratization consensus. Yokuti munyika ngamwe nedemokrasi. Phase yechitatu ndoya ndakuuya weni semunhapo watochinyora. It was the transformation consensus which defined the real change struggle yatinayo yabo shanwanika tabu wabulibaration kuleta transformation.
Vachamisa vavimbisawo kuti bato ravo richine hurongwa hwekuratidzira zviri pamutemo, kunyange hazvo pari zvino vari kurambidzwa nemapurisa ayo ari kuti ari kutyira kuti vanogona kuzoita mhirizhonga. Asi danho iri riri kushorwa nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze, vachiti kutyora bumbiro remitemo. Vamwe vataura pamhemberero dzanhasi vanosanganisira vatungamiri vesangano revashandi reZCTU, sangano revadzidzi reZinasu nemamwe masangano akazvimirira oga. Mumiriri weNorton mudare reparamende Vatemba Muliswa, avo vanova nhengo yedare reparamende yakazvimirira, vataura pachiitiko ichi asi havana kutambirwa nevanopikisa, avo vabva vatanga kuita ruzha kuti vasataure. Vamiriri venyika dzekunze kubva kuEuropean Union, Netherlands, nevamwe vanga vakamirira mumiriri weAmerica muZimbabwe, nevamwe vanga vari vanyarikani vauya nhasi. Vanhu vanga vachifadzwawo nenzimbo kubva kune vaimbi vakawanda vanosanganisira Baba Harare, Beverly Sibanda, Shinsoman naTrison Chimbetu. Bato reMDC rakaombwa muna Gunyana 1999 richitungamirwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai, avo varumbidzwa zvikuru nevatauri vakawanda nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Tichiri panyaya yeMDC, vanhu vakawanda vekumarondera vakundikana kuenda kumhemberero dzebato dzekusvitsa makore makumi maviri sezvo vari kuchema kushaya kwemudzimai wameya wemarondera vachengetai murova avo vakashaya nezuro. Ndabata mutauriri weMDC mumarondera uye vaimbovemeya weguta iri Vafarai Nyandoro kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi ndavzisa mhuri yeZimbabwe, ndavzisa vagari vemarondera nevagari vemashiist kuti chokwadi takashayikirwa naamai vedu, maichengetai murova, mayoress vedu wakashaya muswe Friday mangwanani BP yavo inga kati kwirei muswe chipiri saka waka maniswa kuchipatara tese tikangofungwa zvaita zvakanaka saka vainge vaita a mild stroke ku left side kwavo tese tikatoti zvinhu zvakuita zvakanaka tikavhisitira kuchipatara vakatoti handa kuda kudzokera kumba kuti ndirapiko ndiri kumba ndichionawo mhuri yangu tese tikatoti zvaita zvakanaka asi muswe china manheru takatanga kuona vakuita munhu ikwi zvikatotinetsawo semhuri yemarondera kuti chii zvechakuitika nekuti aingoti it's a mild stroke then muswe Friday kuseni ndo pakanzwa pati ya amai.
Mai Murova vari kutarisirwa kuvigwa kupi?
Mai Murova tikutarisira kunovachengeta kumusha kwava Murova nekuti venge vari amai venge vakaroorwa venge vane musha wavo navachengetai Murova meya vedu saka vari kunovigwa pachivanhu chedu kumusha kwavakaroorwa kwavachengetai Murova kune kumadziva kubradley.
Tiri kuona kuti rufu urwu rwaitika panguva iyo bato renyu riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri ravumbwa. Urongwa hwerufu hwavhiringa zvakadii bato renyu imi mukunge richiunganawo nevamwe kuHarare?
Ndinoda kutaura chokwadi semarondera Central District Constituency Coordinating Committee takagara pasi tichitungamirwa nachairman wedu vamusavazi. Tikati aiwa kana mubhaibheri chaimo munonzi chemai nevanochema mofara nevanofara tikatarisa pakashaya former president vamugabe tofunga takatomisa maanniversary programs ese emusangano saka statistics tashairwa naamai vedu vemumarondera mumarondera in terms of the constitution in terms of the laws the urban councils act first citizen wemarondera ndimeya saka ndashairwa naamai vatinoti ndiwo first citizen taura tisemarondera kwete ngatimbochema nevanochema tofara nevanofara saka zvadisturba zvikuru anniversary yemusangano wedu weMDC nekuti vanhu vemarondera vose about 14,000 to 15,000 people that voted for the for our MP vakaston na president wedu vachamisa vatakwete rikatimbochema nechi nevanochema saka izvozvizvi pane urongwa hwekuti munhu wese wemumarondera vari kuenda kumadziya.
Amai Murova vacharangarirwa sei nebato renyu munzvimbo mamugere?
Kutaura chokwadi ndechekuti musangano wedu weMDC musangano unoziva kwatakabva. Mai Murova navamurova havana kutanga kubatira chinhu ichi pakati vakatanga 1999 saka musangano wedu une unonziyo the Veterans Association. Saka Mai Murova vachapinda mubhuku, vachapinda mubandiko revamwe avo vakashandira musangano weMDC. Saka tiri kuti izvo semusangano weMDC, aiwa Mai Murova makagwa kurwa kwakanaka, hamukanganikwe nemusangano. Pese panoda kuti musangano unge uchipinda, wakatarisa kune bandiko remadzimai. Aiwa Mai Murova mumwe wevanhu vakarwa kurwa kwakanaka.
Avo vanga vari mutauriri weMDC kumarondera uye vaimbove meya weguta iri vafarai Nyandoro vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Nyaradzo Makamure vanova ivo chirikadzi. Amai Makamure vanoti pane zvipingaidzo zvakawanda zviri kusangana nechirikadzi munyika izvo zvavanoda kuti zvigadziriswe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii chaizvo zviri kuvashungurudza. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Experience yangu sechirikadzi muno muZimbabwe ndiri pakaoma chaizvo izvezvi. Estate yemurume wangu Kenton Makamure, who was a lecturer at the university, has not been wound up. Chirikadzi munyika hadzisi kubatwa zvakanaka, Marvelous. Kana ndichitorai muenzaniso wangu, handina kumbobatwa zvakanaka kubvira pakafa murume wangu muna 2000. Estate yake izvezvi haisati yapera kugadzirwa. For 19 years, ende ndinoenda kwamaster ndichitiona ii estate yangu yaina kupera asi hapana zvati zvafamba up to now zvekuti ndakapedza mari yakawanda ndichida kuedza kuenda kumalawyers kuti handibatsire asi hapana chiri kufamba saka inini experience yangu ndeyekuti chirikadzi hasisi kubatwa zvakanaka chaizvo
manga makaroorwa nani uyezve chii chiri kunyanyonetsa panyaya iyoyi yeupfumi hwevainge vari murume wenyu
inini ndakaroorwa naCampton Macamure who was a lecturer at the University of Zimbabwe saka chiri kunetsa apa ndechekuti estate yake haisati yaitwa wound up to now and my attempts kuti iite wind up have not been successful up to date nyaya ichiri kwamaster of the high court
ivo master of the high court vari kuti chii chiri kunyanyonetsa kuti pasawanikwe ichigadzirika panguva ndefu yakadai
changa chichinetsa ndechekuti anonzi executor of the estate uyuka anga achidaidzwa namaster kumaster of the high court asingaende saka ivo master vanga vasingaitewo follow up munhu zvekuti inini ndini ndakazoita persist kuramba ndichiita follow up master saka tiri kutenda kumeeting musi wa2 October tonoona kuti zvichafamba sei ikoko
ndiani anga akaitwa executor uyezve sei zvanga zviri kunetsa kuti executor wenyu awanikwe achisangana namaster of the high court
anga akaitwa executor ndiva Simplicius Dihambako handizivi kuti matambudziko avanavo kuti vasafambise nyaya iyi ari papi chaipo chaipo nokuti ndakamboenda kumahofisi avo asi havana chavakaita saka handisi kuziva kuti dambudziko ravo riri papi
zvamira zvakadaro imi pari zvino muri kurarama sei
imi pari zvino ndine makoteges andinawo pano pamba andiri kurendesa ndiyo raramo yangu chete iyoyo
shuro yenyu ndeyei
shuro yangu ndeyekuti estate iyi igadziriswe according kumitemo yezimbabwe sezvinodikamwa pamitemo yezimbabwe according to the constitution ndo shuviro yangu
tombotarisa hedu kune dzimwewo chirikadzi dzingange dzakatarisana nematambudziko zvii zvamungavapewo sedzidziso pane zvamadzidza
pane zvandadzidza inini chokwadi handina kana advice yandingambovapa except kuti vangoramba vachienda kwamaster of the high court nokuti master of the high court ndo vane final sei yekuti estate yemunhu izofambiswa apart from that hapana zvimwe zvandingagona kuadvise
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyaradzo Makamure kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndinotenda chaizvo Marvelous
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa kuoma kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi takanangana nevanorarama neurema muhurukuro yedu tabata amai Farai Cherera vanotungamira sangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu amai Cherera
tinotenda nemiwo vaJonga Kandemiri
amai Cherera tiri kuona vakawanda munyika vari kuchema kuti zvinhu zviri kuvaomera munyaya dzeupfumi nhengo dzenyu dziri kuraramawo sei munguva ino
vakaremara vari kurarama zvakaomarara nokuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu yakazonyanyokurisisa zvakanyanyisa yekuti kuti vaonewo mari yekuti vatenge vararame zvakanaka zvinhu zvinotovaomera zvakanyanya
saka vari kuita sei kuti vange vachirarama tichiona kuti zuva nezuva rinenge riine zvaro
vazhinji vacho vangavanga vari vanhu vanotengesa mutauni vachitengesa kuti vaone kurarama nevamwe vanga vari kumaruwa vachiedza kurarama kuti kuchengeta huku nevamwe vasina zvavari kuita vanga vane mararamiro ayo yekuti dai tanga taona chibage panogarisa panodini zvinove zvagozha zvikuru nekuti mvura haina kunyatsonaya gore rakapera asi chandinoona mune dzimwe nzvimbo zvavo vari kuwana chibage asi mune dzimwe nzvimbo dzakawanda havasiwana zvavanofanirwa kuti vawane, nekuti hachisibage chete chinoraramisa munhu. Chinoraramisa munhu zvinhu zvakawanda, zvinove zvinenge zvichida kutengwa iyo mari yacho vasingakwanisi kuti vaiwane. Iyo mari yemusho chaiyo inofanana nemari yekuti vaende kunotenga, imari isiri kuwanika nyore. Zvinhu zviri kuoma, ende zvichioma zuva nezuva. Wesi kune munhu akaremara asina zvaari kuita, asina basa raari kushanda, anga achirarama upenyu hwake nokuneseka nechikare. Zvinhu zvaoma zvakanyanyisa ise zvinhu.
Kare amaicherera vanorarama neurema vaimbobatsirwawo nemahofisi esocial welfare. Zvinhu zvichiri kuitika here izvi?
Pari zvino iko zvino zvinhu zvakatooma chaizvo, nekuti kare munhu aenda kusocial welfare unokwanisa kuona kamari. Kunyange kwanga ari katokotoko asaikwanisa hake kuti aone kamari yekuti angobatsirikana kuita zvimwe zvinhu. Upenyu hwane zviro neupenyu hwatava upenyu hwasiyana, haiko zvino hwanyanya kuomesesa zvakanyanyisa zvekuti vakaremara aigwa kumupa. Vazhinji vana vavo kunyange maruva matinofamba umu havasikwanisa kuenda kuchikoro, vangove vana vanogogara bedzi nekuti vari kuchikurudzi kana kushaya. Ende chanyanyisa zvekare kurwadza imvura, kushaika kwemvura kwanyanyisa kukontribhuta kutambudzika kwevanhu vakaremara muZimbabwe.
Mutemo uri kuchengetedzawo vakaremara zvakadii?
UN Convention on Rights of Persons with Disability inove yakasainwa nehurumende yeZimbabwe musi wa23 September 2014. Wongu uripo, asi vazhinji vakaremara havasati vakuziva mutemo uyu kuti uripo, uye kodzero dzevanhu vakaremara vashoma vandivo vanoziva kuti vane kodzero, asi vazhinji vari mukati memaruva vamwe havasati vaziva kuti vane kodzero yekuti kunyange dai munhu akabhinywa anokasika kuenda achinomhanara. Asi pari zvino nemamwe maprogiramu atakamboita tiri kuona kuti zvaanoshanduka. Vamwe vari kuti vakabhinywa ivo pacho zvakovo vakaremara vari kuenda vachinomhanara nyaraya dzakaita faizvoti.
Ndeyapi mashoko amungasiyirawo vateereri kuti vange vachibatsira kana kunzwisisa vanorarama neurema?
Vateereri zviro kwazvo nenguva yekuoma kwakaita zvinhu nokuoma kuri kuita upenyu mukati menyika yeZimbabwe, vazhinji vanokwanisa kubatsira vanhu vakaremara, ngavabatsire. Kunyange imomo muri kusvika zvibagi, tinenge tichikumbirisa zvikuru kumastakeholders mazhinji atinoshanda navo kunyange muri mumaruwa, nevamwe vacho vatisingashandi navo kuti varangarire kuti mucommunity yavagere igerewo vakaremara vasiri kukwanisa kushanda kana kuwana chaanowanya. Tinokumbirisa zvikuru kuti muvabetsere mukati menzvimbo idzodzo kuti sivasanyanyosvika mukati mekushaya chokudya kana chokubata. Nenguva ino yakaoma zvikuru, tinokumbirisa kuti ruoko rwenyu rive ruoko rurefu.
Maita basa amaicherera.
Zvakanaka, imaita basa.
Manga makateerera kuna amai Faraicherera vesangano reNational Council of the Disabled Persons of Zimbabwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varadzikwa nhasi pamusha pavo kwaZvimba mudunhu reMashonaland West. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa yapemberera kusvitsa kwayo makore makumi maviri kubva zvayaumbwa muna Gunyana 1999. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.